manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kutarisa pamba. Vari kuti maita something zvedu mute mumovha unoita akasisesi. Umwe mwana ari kwake, umwe mwana ari kwake. Kana vatorora mudzimba dzavo.
Nhengo yeTripc yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vanachinzanzi vanodzirwa mudzimba. Iyamukutaura iyi anofanika macriminal elements anenge akuitika kuti hakuna kana munhu anakarwirwa zvematongero ekuunyani
asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya
vanhu vana kuzviona asi munhu akachachitiite hurumende yendimakondi akaita 18.5% zvinoratidza kuti voice rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzi
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navawilbert mubayiwa vebato renpc iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Vari kukwikwidza kuita kanzura weward 8 uye vakamirira bato Residents Coalition for Change mudunhu reunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu pf vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparurwa zviri pamutemo, urongwa hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Tina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho wanga wakaungana kuikoko. For safety. Baba bati padhuze nepamba pangu paita rani yezanu pf saka tinoda kuti tikabva kupolisi zoienda kanharare yacho yapera toona kuti zvinhu zvakamira sei but pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kutarisa pamba vari kuti maita something zvedu mute mumovha unoita akasisesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake kana vatorora mudzimba dzavo
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reunyani mudare reparamende vakamirira bato reccc valove moch noputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
tinozviziva kuti kana zanu ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vaakufunga kuda kutiitira violence vari kushungurudza mudzimai vari kushungurudza munhu anodiwa kumira sakanzela asi izvi hazvitidzosere kumashure vanhu vanovhota ndivo vari kutaiwa imimi setripc hamugoni kudzokera kumashure
asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeunyani mudare reparamende vakamirira zanu pf vatongai munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi
ndinoshamisika vanachinzanzi vanodzirwa mudzimba iyamukutaura iyi anofanika macriminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu anakarwirwa zvematongero ekuunyani vandikutokwikwidza navo vanuna vangu vana kumbula tovatone mabhizinesi muconstituency titinavo everyday
mutauriri wemapurisa ezrp mudunhu reHarare inspector Lakmo Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese assistant commissioner Paul Nyati
batai vanyati but inenhau ndanzandaizwa but ndinogona kubata vanyati
asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vaelasto mugwadi vaudza studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava
kuti rusarudzedi izonzi haiwa yanga iri free and fair ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzvatunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC Manelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambonyikidze vavari kukwikwidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba. Saka vanoti vanoda kuti vavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapachikafu. Ivo vanenge vavhotiwa vanenge vachida kuzovhotera munhu wofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyi zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kunyanya vebato rinopikisa reCCC kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANUPF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume gumi nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vamubaiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva izvi pazvainge zviri nani ndichindi netariro yekuti kana ini mubusiness nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro kubva kuita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatine tikapasiti zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri benga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvinhu hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndiyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechenji reti, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chese kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare. Inyika yeridziyo kuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitazi. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira. Tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifestisa yatinoti manifestisari. Tikaenda pamagrowth point kuti akure, akure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvinangogadzirwa nezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. President anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapati ese iwayo anenge aine vanhu muparliamendi, ndechinhanho chakanaka chekuti titsangire, chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ini I believe kuti panguva yese yese yatinotonga nyange ndika zinda zwane mamembers of parliament akawanda kudarika vamwe ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi uyu ari kubva kubato ripi ndokuti mazano aungane basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tirienda kuti hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti tibatana chii kana tiri muparliament kurwisana chete saka ndikatova president asina kana mp kana ndikaita vaviri iye zvino ndine vana vari kukwikwidza zvakatonaka izvozvo tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu zei hatinoda muno iyoyo hatidi zvokuti inini ndiri chakati ndiri zano ini ndiri chii ndiri npc kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubato ripi chandinoda mazano ake
vamubayiwa asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri vamunangagwana vachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato
vangangodaro havo asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008 munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa nokuti chinangwa hachisi chokuita purezidendi chete chinangwa ndechekuti tiunze shanduko even ndiri pandiri ipapo
mutungamiri webato rinopikisa renational peoples congress vawilbert mubayiwa vari parunare muharare vadzidzi vepayunivhesiti of zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira zengeza west mudare reparamende vajob scala pamwe nemutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau frank chikore
mutongi wedare repamusoro amai lucy mungwari vatora mutongo wekuti vadzidzi vepayunivhesiti of zimbabwe vana vanoti benjamin watadza emmanuel stima comfort mpofu nalionel madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramajistrate rimwe remagweta avo vadarlington marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
vati vakomana vabhadhari mari inosvika 500,000 mabharani wedare remajistrate court kuroton rong akati vakomana ava havafaniri kupindira mukuferefetwa kuchanga kuchiitwa nyaya yavari kusangana nayo
mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union vaboris muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachiine mumwe mudzidzi asara achiri muusungwa chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisati chanzwikwa
vanombobvira vakapara mhosva vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa darlington chigwena tirikutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare
mune imwe nyaya iri mumatare kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nevaimbova gurukota rezvematunhu muhurumende yemushakabvu robert mugabe vasevhia kasukwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare resupreme court svondo rinouya gweta ravo vaharrison nkomo vati vave kutogadzirira zvizere dare repamusoro svondo rapera rakatura mutongo wekuti vakasukwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika richidare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukuwere sezvo vave nemwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika asi vakasukuwere vari kukwikwidza izvi vachiti demo redare rakatemba nepasipo zvichakadaro mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari mubritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika mai auxilia munangagwa avo vari kutarisirwa kutaura pacambridge university nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira vachiti hapai munangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rewomen of zimbabwe rinoshanda riri mubritain makare amai patricia chinyoka vapa semuenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangari vhume
job sikala agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail uye a few months ago jacob ngari vhume akaiswa mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino. Vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndoumwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzimbabwe zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuzimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika iyo nyika isina kunaka.
Mutauri weZANU PF Vakrisi Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZANU PF vaPeter Matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi Matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa naprezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pavakapinda mupawa re-engagement and engagement. Saka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Munangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera varikurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maonero andinoita semunhu pavanhu vari kutengesa especially munguva inei yemaelection, advice yangu kuti zvisaita kunge zvinosenzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vaira vemabhengi kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kuzozvitengesera maybe vari vasina kupfeka something like regalia. Zvino kuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake, but pakuti munhu anotengesa anga akapfeka regalia kune zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge usida kutendera munhu aondona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeiro mwendeda pati b ndakuedza kutomutengera akupeteya mari isamutodera vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nini ndeyekuti vanhu vanotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day. Then kana kuti hako kupfeka wako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba urinda mabhureka kana uri kumba kana uchienda kuti but mukutengesa ndiri kuti kana uri kuenda uchitengesa zvine mari pake chinhu because vanhu vanogona kusambofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekupati a yekupati b onawo yakapfekawo yake frisa bonti bako Harare. I want to tell the woman kuti unoti kutengesa wakapfeka regali kundikova nchida kukutengera ndikabhekera nezvawakapfeka ndinotenga here. Saka ndinongoti zvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya.
Uno mukadoma ini hambesi mukadoma mukadoma hatisati hambesangana hedu nazvo hatinara tiyauya sesamukadoma handinaenda ndipindani.
Imi Sameya, zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma?
Ndinoda kukurudzira vagari vedu mukadoma ndinongoti mararamiro atraffic ekiiti like vana gifted vakazara nemamwe makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu hatiri kuvimba navo ndo vanotibhadhara mari yese achona ndo mazenda achonayaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa20 Chikunguru. Zimra inoti wandu wemabazi uye vanhu vari kuda kupinza motokari dzavo munyika dzichibva nekuZambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakava kwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mibvunzo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kuma hachi ya sifadzi kuzimundu wakuti bridge rekariba chashandisi kuzi noto kongeresa wakirara manu kita business for that area wakuti kwa inconvenience kwa utote ndereji kwa nukenu kuchirundu asii asina definitely zini afekta matreda zaka tanye but given disease kongeresa kwa problem ma structures it's one thing.
Paneo here, atingati ma consultation and akamboit kwao, neva no famba over no pinza no kuriza ma cross border wasati watura danero.
Kanaza itwa in different strategy. Aga it was not aware in fact to tanga zinsma the border I'm not aware of the kind of my institutions, but you may transport something, but honestly,
ndo pedzisira ondi chitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwa vanotaura kunosiyana papi neku Kariba mumashandiro enyu imi zvinobatsira kana kukanganisa inenzira dzipi
ndichoziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vaku move away from Chirundu vachienda via Kariba. In the actually, it really starting to do the service delivery levels. The mabasi kakatumbumumu, atingu wapai cha samu, kutikupatai ni, kutiloko na ungera, yori zoto.
Mohonyori mkuru, wesanga norunomira vano tenga ni kutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association wa Augustine Tawanda, wari barunare Mwarare na Ivan Zininga, weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, aponyika inenge isingaratidze chiedza. Zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda netsenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzirikurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Sisiwa kumana vasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection mikapinda muviri memwana kachinopinda nemukana ane mumino inoenda inogara kuma atoti maparotid glands maglands anoshanda pakubudikadzira mati kana saliva noyuba iyo atinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi
asarapo mamsi nowanza kuspreada kuenda kana kubraini kana kuruva navakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvakakonza kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai satinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemams kana mahumunya kurumbidzei mwayana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yeyo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinhirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatewa hauzouyi hune simba. Asi kune vanenge vasina kuvaccinatewa kana kuti kubaiwa nhomba yemumps inonzi inobaiwa seMMR inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubaiwa vasina kuvaccinatewa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota muya dzezveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamaya tinayo mishonga inorapa mahumunya ndozvimwe chetezvo nematonsils inde even munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese tinomurefera nemamwe mapractitioners zvikurusa kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zviku kurure UNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano reJohani Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai ku WhatsApp namba yedu inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-15460kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Avaruri kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato reNational People's Congress vaUbert Mbaiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Vathi zingabuye endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa vathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
kwesifazana okubandla le Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukuthiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le ZANU PF
wahamba phandle belizwe ngikhulume lomunye umuntu ukuthi hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu laba wavumele leso mkhuwa kwa nga ukendu wa sofu zute njene chile inia vesu wa pendiwe.
Batu kutele ya bapigisa ya ulandela uusainwa omtetu e Patriotic Act umonga meli Emmerson Mnangagwa kwa hizda kami zizio wangezi kala ngukusela gala kwa zikolo amanzi ukudalo kunye. Zonke la zindaba lezinye izozezwa kulo msagazo. Lowe sifazana onqintisa kukhetho lomakansila obusebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. UMlondolozi Ndlovu uzithulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Catherine Chandiwandirira onqintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Athina kukwanisa kwenda kumba kwathi ngokuthi ithemu yacho takanzithi
asenelisanga ukuya endlini bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochino Putsa onqintisa kukhetho lwamalunga edale ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana ukuba abantu beZANU PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqere emhlanganweni wewe bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi there's no such
thing. Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeni samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaywa eChiredzi, Jombe, Gokwe, Silobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso bengabi ngabantu abazabe bechayana sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU PF.
Ngolunye udaba amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawulise isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba u-Emmanuel Dima Dawanda Watatsa Noliye ne umadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo. Wetfile kakulu ba imhloliso yabo yesimisa isibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBene Mncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakhathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacaci ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukuboshwa kwama-students lawa baboshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Skhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukutholiswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzatholiswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele 227 Harare.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukuphasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engama-20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa ukuba isizalwane sakweleZimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 isi suke yayingezelela okade kuvele kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty of the national interests of Zimbabwe, okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye lama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuyenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho ahambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction ngezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yakumanga kuhle amarandi ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphenduka sokufuze ukuthi uyengena ejele iminyaka esika-20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwabelizwe. Kungani kule njenga yokuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa intando yakhe hakhe intando kaZulu.
Kodwa-ke nxa sihlangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthambe kanikanjengamandla yirepu. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yirepu. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuzalo p f ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwezalo p f abaningi abawuthakazeleli lomthetho ngumthetho walungiselelwa nje i-cartel yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enceda ngazo lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo endabeni yemthetho yeZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act ayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusingathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akula lutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uZulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuna ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithanda.
Indaba umuntu kumele ezwe elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, angithi abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akunalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uZulu wonke. Njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayacilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isithi yona kubi kuyinto esolelayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphansi lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga nelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uZulu jikelele.
Umnumzana Prince Nomzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekoBulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zithi akumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezo ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango angikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethele Mpofu odabuka koMvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kumaclinics, ama-clinics akhatshana sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years, abanye hasi ngasi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaselakala i-transport ukubana umuntu ehambe eclinic. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi, le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Iclinic iafuna ukuthi operate umuntu uyagula ebusuku at any time, sithi time umuntu uyagula asaswele
uza tuwa mbaguya face pendula le kukachana pati klingi nga sila hapa ku raiti laba kukuti kukubaya wesi ya klingi nga kupanyisa kwa wataba talaba nga kwa nisiyo uzi wapa nga zipanza benzi njalo dima uti atalima uti ya hizi spenza kala
Utuwe ukala njalo nge mfundo ya bantwana epansi kakhulu kulumango nge ngayo kusweleka kwezikolo
umtolo tola nzi kusuka lapa yo filisi zinda kona likachana uwe uje ni kajanga lutu ulambi umtuana lukuli mfuka ipasila lukuti ipasila kona kai chovelu nga elambi yoko ya fiesko la fayota afundi asoza kwa zifunda kwa ulambi but at least nga kuse tuzana uwe wanzita kuse tuzi sko lapa kuingoni
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iwange West edalele parliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi ewange West ngapha sikwanise ubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola bangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo iqembu elibusayo ebesingelabo
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuya ngabalendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT
ikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreatwe imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi kule state of the roads imgwaqo imgwaqo isifile kakhulu ewange west ungakhangela imgwaqo wendlovu umgwaqo oya eChisuma oya eBhatoka usifile kakhulu imgwaqo yomdleliyana imgwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze ube lo member of parliament oyakumela khona le parliament
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye kulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto ndane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini
Zangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela izivela kwamanye amazwe ngamafichane hele Russia lithi kasafuni ukuba yincane yesivumelwano sokuthwalwa kokudla ukusuka kwele Ukraine kusiya kuzokazi le-Africa e-Middle East kanye le-Asia umnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekule ndlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo Wezempilo kahle namhla sipoka labele simo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsepaninare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Umuntu onemuscular dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza ukusebenzisa isambuzi ukuthenga amagrocery lokunye okunenginengi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kubangeniseke kudubo olugebha ke kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are extensive.
Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le 40 dollars ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela. Umnumzana tinotenda mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye-Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba ethudubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezulu kwalesi simo lokhu luphansi kakhulu emazweni atshiyeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi nengi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona bele muscular dystrophy.
Lokhu kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialist ngemuscular dystrophy kubachiyebe siya kuma general doctor udokotela Paradim Mahajan oyingqethi kwezempilakahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha le science iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapy
kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalalesi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa la mathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholake uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufana nayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanjwe ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-12,000 libikwa liphila nalesi simo semuscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Landela ingozi emgwaqweni weBhinga siyabuya izolo ebholohweni leMasumo duzani leSamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajima amabili lane. Amapolisa asexwayise abachayeli bezimota lamabhasi ukuthi bechayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni oyethule namuhla isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendans Musaka weMagobo eSiyabuwa lomnumzana Shadrack Munkoli weSiyatshiyanze esiNampande labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mudenda weMagovela eMangala losane obelule minyaka emithathu uKiniza Munsaka weKaningo esiNamapande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelajwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephaphathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kule nkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangise engangiselisela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostaliyo ilizwe lonke lawana amabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesiqubu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawu. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule bendi khona. Ibhendi liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu kakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegotiata ibhendi yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka ku-Dusty Road ezwe ukuthi lapha kakhethi sokuright. Kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyamzuba. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi. Ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesehlakalo esinje abantu bathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha idlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yasisala ingasela muntu ekhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi balo ibhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $57 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayinye lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendle esibhedle. So-ke lokho ikwesakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aseleka izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edalela ePhalamende, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisanelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America sethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ulabdo kulamhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzakwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Owesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukuthiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo umthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.